Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 6/2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vaakushayika nechirwere cheCovid sekutaurwa kwazviri kuitwa nebazi rezveutano muhurumende, nyangwe nevamwe vanokwanisa kunge vasitori pakuzikanwa kuti vatoshayika nechirwere ichochi, uye nevari kubatwa neutachiona hwasvika pauwandu hwakawanda chose kana hungatyisa kana watingati mavhere high figures statistically.
Vanhu vakawanda voramba vachifa pamwe nekubatwa nechirwere cheCovid-19 munyika.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba, kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba, vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere cheCovid-19. Chiriko zvechokwadi.
Kanzuru yeguta reHarare yokurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica chinonyora bhuku rekutanga rekudzidzisa vana mitauro miviri mikuru yechivanhu yemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti nezuro vanhu makumi matatu nevana kana kuti 34 vakashaya nechirwere cheCovid-19, vamwe churu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 1365 vachibatwa nechirwere ichi. Uhu ndo uwandu wakawandisa wevanhu vafa nekubatwa nechirwere ichi muzuva rimwe chete kubva zvatanga kupararira muna kurume gore rapera. Pavanhu vakashaya, gumi vari muHarare, vasere kumaNicaland, vanomwe kuBulawayo, vatatu kumaShonaland West, vaviri kumaShonaland Central, vamwe vaviri kumaSvingo, uye mumwe chete kumaShonaland East nemumwe chete kuMidlands. Matunhu asina vanhu vakafa iMatabeleland North neMatabeleland South chete. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vave mazana mana ane gumi nevasere kana kuti 418. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezvinomwe zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 17,194. Mashoko atiri kutambira anotiwo vatambi vechikwata cheFC Platinum vashanu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kuTanzania, uko vari kutamba mutambo weCAF Champions League neSimba Stars iko zvino. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana masere negumi nevatatu kana kuti 11,813. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatatu kana kuti 4,963. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakurudzira vanhu kuti vatevedzere kurudziro yekuti vagare mudzimba, kupfeka mamask uye kugeza maoko senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi nyanzvi munyanzvi zveutano uye vakambova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi hunogona kunge hwakatowanda pane hwakaziviswa nezuro uhu.
Uwandu wevanu wakushaika inechi uwele che COVID seku chawa kwa zuri kuitwa nebazi rezo utano muurumende nyangwe nevangu wevanu kwanza onge wa story paku zikano wakutibacho shaika nechi uwele chochiwe nevare kubatwa na utachona wakashika pa uwandu waka wanda chose kana ungachikisa kana watingati mavere high figures statistically.
Zvata kuona izvi Dr. Maida zvinorevei kuti vanhu vakawanda varikufa vakawanda vachi tapurirwawo icho chirwere ichi?
Izvinhu zvose izvo zvindofunga kutanga November zvichipinda muna December zvakatoonekwa kuti nyika dzokunana Europe nyakunana America vakanga vakatogara vataura kuti hazvinhu kunoka zvisina kumira zvakanaka. Nyangwe South Africa ikataurawo vakatotaura kuti kwane imwe chimwe mhando yeutachiona hwecovid ihohu hwaakubata vanhu ende vanhu vari vanoongorora vanototaura kuti utachiona hwo kana tingati new strain iyo inokurumidza kutatapuriranwa zvikuru zviya zvatingatoti 70% infection rate kusimba kwayo kana kukwanisa kuenda kana ichitatapuriranwa pana vamwe kudarikidza mhando yecovid yokutanga.
Izvi zvinorevei?
Saka zvaakutoreva ndezvekuti zviya zvagara zvichikurudzirwa kuti vanhu vaite zvaakuda kutoti zvitarisiswe zvikuru kuti zvaitwa here. Vanhu kana vachinzi pfekai mamaski zvakatarwa zvinovhara muromo nemhino vaite saizvozvo. Vanhu vazhinji unoona vanopfeka maski vachisiya mhino yakadaro kuita sekuti vatopedza kudzivirira kana kuti vanosiya vanoisa pachirebvu vosiya muromo nemhino zvakashama. Izvozvo hazvisi kutobatsira zvikuru. Nyangwe vaya vana mabhizimisi kazhinji unotoona kuti dzimwe nhambo vanenge vakataura kuti kana usina maski hatikusevhi muno, asi vachisevha vanhu vasina mamaski. Vanhu vamwe hapana temburicha inochekwa, pamwe hapana sanitizer inenge iripo, hapana mvura kana yekugeza maoko nesipo yacho. Saka zvinhu zvinoita kuti vanhu vatarise kuhurumende kuti vaya vanofanira kunge vachirisa kuti zvose zvakatarwa zviitwe vange varipo vachizvirisa. Nokuti iko zvino izvi tinoona kuti zvikuru tikatarira madhorobheni nyangwe mukufamba kwevanhu vanhu vanga vaita sekungorelaxa kana zviya zvokungoshaya hanya kuti utachiona hunenge hwaakupera hunenge hwadzikira. Asi tiri kutoona kutoti iko zvino izvi pato ipa chaizvo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoti vanhu vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nezvisere nemazana matanhatu ane makumi matatu nemumwe chete kana kuti 68,631. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mirioni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose hwadarika mamirioni makumi masere nematanhatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 86.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 357,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri nerimwe kana kuti 21 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Vapora pasi rose vadarika mamirioni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 47.9 million. Kanzuru yeguta reHarare iri kukurudzira vagari kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemeya weHarare vaStuart Mutiswa vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyo vhiringwa nechirwere ichi nekudaro vanonga vagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaMutiswa vayambirawo vanotengesa zvinhu zvavo mumugwagwa kuti vatiredzere mitemo yakatarwa nehurumende uye vagare kudzimba dzavo munguva ino.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavenda muguta, hatisi kutarisira kuti vavemo nevanoita zvemushikashika. Tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere checovid-19. Chiriko zvechokwadi, tikasateerera tinopera.
VaMutiswa vaudzawo vatori venhau kuti kanzuru ichatora mukana wokuvharwa kwenyika kuchenesa guta.
Zvikukumbirawo kuti nguva iyoino tichaishandisa zvakare isusu seguta kuti tichenese papo pose panga pachirasirwa marara, tichishayiwa mukana nekuda kwekuwanda kwemotikari nekuwanda kwevanhu.
Asi mumwe mugari wemuHarare, amai Barbara Depetepe, avo vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, vaudza Studio 7 kuti nzara ndiyo inovasunda kuti vabude mudzimba vachinotsvaga cheuviri zvisinei nechirwere chatekeshera ichi.
Tinozviziva chaizvo kuti chigwere chiripo ende chaapararira chauya kuipa, asi tinorarama seiko tisina chikafu apa tinee tichida zvokunotengesa? Saka wodini uri mudzimba? Chigwere chiriko asi todlei.
Mumwewo mugari Mozvare Tendai Chiduku vatiwo kanzuri yeHarare inongogona kutaura chete, vachitiwo havaoni kanzuri ichichenesa guta munguva iyo guta rinenge rakavharwa.
Palockdown yekutanga paya paya vakambotizvo vachachenesa guta nekuti vanhu vakavharirwa vaona mukana wokuchenesa, but hapana zvakamboitika. Semune ipapo apa vanhu vane zvichiitika ini vanenge vachitongotinyeperawo zvavo kuti vachagadzirisa zvinhu. Marara akawandisa senge muno muHarare hazvisi kutomboita.
Hurumende yakaisa mutemo wenational lockdown level 4 kwemazuva makumi matatu senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakabata vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu ane makumi matanhatu nevashanu nezuro uye kuuraya vanhu makumi matatu nevana nezuro wakare. VaMutiswa vatiwo zvipatara zvekanzuro yeHarare zviri kugadzirirawo kutambira varwere vakawanda sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kukwira muguta reHarare. Vanhu mazana manomwe nemakumi manomwe nevanomwe vakabatwa nechirwere checovid-19 muHarare nezuro uye vanhu gumi vakafa nechirwere ichi nezuro. Kusvika nezuro guta iranga rarasikirwa nevanhu zana nemakumi manomwe nevana kana kuti 174 uye vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare chete vava zviuru zvishanu nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 5707. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvuru nezvuru zvevanhu zvakazara paBite Bridge nekuda kwekunonoka kudhindirwa mapepa ekufambisa kuri kuitika paboda apa. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuda kuzokera kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBite Bridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa paborder nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana siyana. VaWisdom Gapare avo vange vakauya kumusha kuzororore Kisimusi uye vave kudzokera kuSouth Africa kwavanoshanda vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti gwaro ravo rinoratidza kuti vange vasina chirwere checovid-19 harichashande sezvo rapfuura mazuva matatu rinofanirwa kushanda.
Tane 3 days trip and up. Congestion, as you can see, kuri kupisa number 1. Mari yapera everything, hatisina kana chinhu panapa. Hapana chinobatika chatiri kunzwa. Vamwe vari kuti tichapinda, vamwe vari kuti tichanzi tiite ma-U-turn tidzokere kumba. Hapana munhu ane full information kuti chiri kunyatsoitika.
mumwe womudzimai ari kudzokera kuSouth Africa angozvidoma nezitare kuti amai moyo vati kugara paboda kwemazuva matatu kwave kuvaunzira matambudziko anosanganisira kushaya mvura yekugeza uye kurwarirwa nemumwe mwana wavo mudiki.
Takasvika kuno kumusi mandi mandi kubva mandi zvikezve zvichingori pano chikafu matoileti kugeza sezana mai munongoziva mvura togari tichitogeza nevana vatinava mwarikutochaya nemvura dzepano paboda plus zuva chairi kupisa ende pakavharwa ende vhara vacho hapana kana moto iri kufamba hatisuzwa kuti zviri kufamba sei.
Veruzhinji vataura nestudio 7 vati havasi kunzwisisa kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonosa kuti vanhu vadhindirwe magwaro avo ekufambisa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuwanda kwevanhu kwaitika pabhodha uku kwakakonzerwa nemashoko akataurwa nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuveko kwelockdown iyo yakatanga nezuro muZimbabwe. Vanhu ava vati izvi zvakakonzera kuti vanhu vaite chipatapata kuda kudzokera kuSouth Africa. Asi vamwe vataura nestudio 7 vati chimwe chiri kunetsa inyaya yekuti pane zvechioko muhomwe zviri kuitwa pabhodha apa. Mumwe wevanhu vane maonero aya ndivankosana Dube avo vari kudzokerawo kuSouth Africa kwavanoshanda.
Vanhu vari kupinda nemari apa pagete vari kubhadharisa ma500 kujambisa apa hanzipei mari tikujambisei ndiyo corruption iripo apa kuri kupinzwa nemari dai tadarika kudhara dzimwe mota dzatakauya nadzo dzatoenda kudhara. Isitiri panapa tatokuvara nenzara mari yatopera tichingotenga apa.
Taedza kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti chii chaizvo chiri kukonzera kunonoka kudhindirwa magwaro kwevanhu paBait Bridge Border Post asi nharembozha yavo yanga isingabatike. Vamwe vanoziva zviri kuitika vati kuveko kwekefiu paboda reZimbabwe neresouth Africa kwawedzerawo kunonoka kwekudhindwa kwemapepa ekufambisa. Boda iri harisivharwi panguva yezororo asi kuveko kwechirwere checovid-19 kwakaita kuti Zimbabwe neSouth Africa dziise kefiu. Ndakamirira Studio 7 kuBait Bridge, ndini Kudzanai Musengi.
Dare ra Major Street nasi ratongera ma DJ matatu gara mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekubata kwaravaita vaine mhosva yekuunganidza vanhu pavakaridza mimanzi vachipemberera kusvika kwegoredzva muHarare. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vasungwa ava vanoti Arnold Kamudyariwa uyo anozivikanwa nezita rekuti DJ Fantan muridzi wekambani inotsikisa mimanzi yeChill Sport Records vatafadzwa kadzimwe avo vanozivikanwa nezita remadunhu rirwa rekuti Levels pamwe navatinashe chana chimwe avo vanozivikanwa zvikuru mune zvemimanzi nezita rekuti Dama vawanikwa vaine mhosva yekutyora mirau yeCovid-19 pamwe nemutemo wePublic Health Act. Pakutongwa kwenyaya iyi vatatu ava vakabvuma mhosva yavaipomerwa vachiti vakanga vakaronga vanhu vavai dzira kuti vasadarike makumi mashanu sezvinotaurwa nemirau yeCovid-19 asi vanhu vakazenge vave kungouya vachiona vachiridza mimanzi. Mutongi wedare amai vongai muchuchiti guriro vati vatatu ava vagare mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekusendeka parutivi mimwe mwedzi mitanhatu vati vaona zvakakodzera kuti vasungwa ava vagare mujeri sezvo vati kuvati vabhadhariswe faindi kana kushandira mahara kwechinguva kunozivikanwa nekuti community service kuchidzikisira mhosva yavakapara. Vati chirwere cheCovid-19 chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nokudaro anotyora mitemo inobata chirwere ichi anofanirwa kurangwa zvakasimba. Mutongi wedare ati zvakaitwa nevasungwa ava zvakapinza veruzhinji munjodzi yekubatira chirwere cheCovid-19. Rimwe remagweta yavasungwa ava vatafadzwa hungwe vatenda kuti izvi ndizvo zvatorwa nedare asi vati havana kufara nemutongo uyu.
Tashamisika tese but kundo zvinoitika mudare hazvizikamwe kuti zvinobuda sei asi mabudira zvaita tichaende kune dare rimberi tinoti vanoona maonero akasiyana here panyaya yemutongo wapiwa nasi.
Vahungwe vatiwo vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti kunyange hazvo mukuru wevatongi munyika akati nyaya dzichange dzichinzwikwa nematare munguva ino yokuvharwa kwenyika nekuda kwechirwere cheCovid-19 dziri nyaya dzinenge dziri dzinokodzera kunzwikwa zvechimbi chimbi pamwe nedzavo vanenge vachida kutongwa vachibva kudzimba dzavo vachatora matanho ekuti nyaya iyi inzwikwe.
Taenda kunotraya kunisa mapepa edu kana tikaona zvaramba tozotora manhano anotsa kuti mapepa ayatambirwe nekuti nyaya dzevanhu vanenge vari mujere nyaya dziri agent. Constitution yedu inotaura kuti anything to do with liberty is agent. Satotangira ipapo.
Veruzhinji vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi varambidzwa kupinda mumatare senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vanhu vasaungane senzira yekuedza kuderedza mukano wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzeparamende dzemuAmerica kubva kudare reSenate nereHouse of Representatives dziri kubatana nasi kuti dziverenge pamwe nekutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa muna mbudzi gore rapera. Izvi zvinogara zvichiitwa sechirango makore ose. Danho rekupedzisira mushure mekunge dare reElectoral College ratambira vaJoe Biden musi wa14 zvita semunhu akasarudzwa semutungamiri wenyika. Asi urongwa uhu gore rino huri kushandiswa nenhengo dzebato reRepublican Party dzichishandisa masimba adzo kutsigira mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Nhengo dzebato reRepublican Party muHouse of Representatives dzinodarika zana pamwe nenhengo dzedare reSenate dzinodarika 12 dzinoti dziri kuronga kuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College kubva mumatunhu matanhatu akakunda vaBiden anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania neWisconsin. Nhengo idzi dziri kuda kuti paumbwe commission yekupenengura zvakabuda musarudzo dzematunhu aya. Urongwa hweRepublicans hunonzi huchatadza kubudirira sezvo bato re Democratic Party riine zvigaro zvakawanda uye nhengo dzaro dzakabatana mukutsigira vaBiden. Dare reSenate kunyange hazvo richitongwa nemaRepublicans harisi kuzotambira urongwa hwekuramba kutambira zvakaturwa neElectoral College sezvo nhengo dzebato iri dzakawanda dzisiri kutsigira urongwa hwekuramba kutambira zvakataurwa neElectoral College. VaBiden avakawana zvigaro 336 vakakunda vaTrump avakawana zvigaro 232 uye vaBiden vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo North Korea iine mitemo yakasimba inobata chirwere cheCovid-19, nyika iyi nhasi yaita misangano yezvematongerwo enyika, mutungamiri wenyika iyi vaKim Jong-un vachibvuma kuti nyaya yezveupfumi haina kumira zvakanaka munyika yavo. Mirizhonga dzanga dzichiitika muNiger, Mali neCentral African Republic dzasiya mazana nemazana evanhu vafa. Asi nhumwa yeAmerica kudunhu reSahel inoti pane tarisiro mudunhu iri sezvo nyika dzakawanda dzaita sarudzo murunyararo uye paine dzimwe sarudzo dzakatarisirwa mugore rino ra2021. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reMaryland muno muAmerica, amai Yevedzo Chitiga Sibanda vakanyora bhuku ravo rekutanga rakanangana nekudzidzisa vana mitauro miviri mukuru yechivanhu yemuZimbabwe inova chishona neIsindebele. Amai Sibanda ava vanoshanda segweta vanoti vakaita pfungwa yekunyora bhuku iri nechinangwa chekuti mwana wavo ane makore maviri adzidzire mitauro miviri iyi kuitira kuti asazorasikirwa nechivanhu chake. Vanoti mushure mekunge vanyora bhuku iri vakazoonawo kuti rinogona kubatsira dzimwe mhuri dziri kunze kwenyika dzine vana vadiki kanawo vamwe vakuru vanenge vakaroorwa kana kuroora vasiri vekuZimbabwe. Amai Sibanda vanoti bhuku iri vakarinyora nenzira inobatanidza mazwi nemufananidzo inoyevedza senzira yekukwezva vaverengi kuti vanakidzwe naro. Vanotiwo vatove mubishi kunyora bhuku ravo rechipiri rinotaura nezvemazuva, masvondo nemwedzi yegore. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Amai Sibanda kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pebhuku ravo.
Pamusoro pebhuku randakanyora iri ndakarinyorera kuti vana vedu vadade nemitauro yedu yemuZimbabwe. Pane mitauro yakawanda asi Shona neNdevele ndo mitauro mukuru yemunyika yedu.
Chii chakaita kuti musvike pakunyora bhuku kana kuti muite pfungwa yekunyora bhuku irori?
Ndakarinyora bhuku iri mwana wangu akazvarwa kuno ane makore maviri. Isusu tiri Shona uye tiri Mandevere futi. Saka tachida kuti anzwisise mutauro zvirudzi zvese izvozvo uye afare nazvo. Nguva dzakawanda zvirudzi izvozvo hazvibatanidzwe, asi ndakaona kuti zvinokosha stereki kuti chidzibatanidze, nokuti vana vedu vanofanira kuziva mitauro mikuru yemuZimbabwe. Uye bhuku iri rinogona kubatsira chero vanhu vakuru vari kuda kudzidzawo mitauro iyi. Pane vakawanda vanogara kunze kweZimbabwe vakaroorwa, uye vakaroorwa nevanhu vasiri vekuZimbabwe vanenge vachidawo kudzidzawo zvirudzi zvedu, saka vanogona kurishandisawo bhuku iri zvakare. Uye pane vanoda kuti vana vavo chero vasiri vekuZimbabwe vangova neexposure kudzimwe nyika marudzi akasiyana siyana, vanogona kurishandisawo bhuku iroro futi.
Saka iro bhuku riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe?
Bhuku iri rinenge riri kudiwa chose nevana veZimbabwe. Pane community yedu yatiri kukura nayo pasocial media, tichibatsirana, tichidzidzisana, uye pane vamwewo vari kuona kuti hapana mabhuku akadai, saka vari kufara nebhuku.
Saka munoona richibatsira here vana netarisiro yamuinayo imi, tichiona kuti vazhinji munyika dzavagere vakungotaura nevana vavo nemitauro yemunyika idzodzo?
Bhuku iri rinofanira kubatsira vana, sure. Uye ndinoona sekuti kana takava nemabhuku akawanda vakadai, vana veduwo sure vanofara kudzidza nezvenyika yavo. Mitauro iyi tinenge takuitaro kudzimba dzedu, hatisi kuti vana ngavaite fluent kuti vanyatsokuita nyanzvi yezvirudzi izvi, kwete. Tinoda kungoti vanzwisise, vagone kutaurawo nehama dzavo dziri kumusha nekunokowo, uye vave nepride nekwavanobva nezvirudzi zvavo, sezvinoitawo vamwe vana vedzimwe nyika vanotaura zvimwe zvirudzi.
Saka iro bhuku riri kuwanikwa kupi kana kuti rinowanikwa papi kune vanenge vachida kutengawo vachiverenga?
Pari zvino rinowanikwa, rinogona kupreordwa pawebsite yedu www.pilisacreatives.com. Pilisa chindevere chinoreva kuti to bring something to life.
Avo vanga vari munyori wemabhuku uye vari Gweta, amai Yevedzo, Chitiga Sibanda, vachitaura vari parunare kuMaryland naJonga Kandemiri weStudio 7. Vana muzvina bhizimisi vechidiki vanoti vanotambira danho rehurumende rekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, zvisinei nekuti chirongwa ichi chichakanganisa zvakanyanya mabasa avo. Mumwe ane maonero aya ndiva John Muchenje, avo anoita zvekurima. Ngatinzwe hurukuro yavaita namai Gove weStudio 7.
Tinoona ngedanga tobva nehurumende rekudzosa lockdown palevel 4. Rakanaka chaizvo nekuti rinobata kuparara kwechigwere ichi. Takatarisa vanhu vanga vari muno muZimbabwe medu, vazhinji vacho vanga vasingachapfeki mamaski, vasingachaiti masocial distance, vanhu vanga vakufa nedenda iri vanga vawanda.
Pane varimi vazhinji vanodyidzana nevanoita mabasa emaoko mukutengesa zvirimwa zvavo. Tichitarisa nyaya yekuti vanoita mabasa emaoko ivo havasi kubvumidzwa kushanda panguva iyi, nemaondero enyu mungati kudzoserwa kwaitwa chirongwa chelockdown palevel 4 zvichakanganisa here basa renyu sevarimi uyezve sevana muzvina bhizimusi vechidiki?
Ndinoona kuti hurumende yedu yakaisa mabhizimusi anobvumidzwa kushanda nguva yelockdown anonzi maessential service. Varimi vari part of the essential service, zvichireva kuti vachange vachitenderwa kutengesa maproduce avo kumamaket. So ndinokurudzira varimi kuti vaende kumakanzuro avo uye kunzvimbo dzavanenge vari vapiwe tsamba sekuti vakwanise kufamba vachitengesa zvirimwa zvavo. Pane vamwe vamati varambidzwa kutengesa avo vanoita mbava semoka. Zvinogona kuti kanganisei zvishoma bhizinesi redu nekuti ndo vazhinji vangava nemisika vachitengesa zvirimwa zvevarimi. So ndokurudzira varimi kuti zvinhu zvedu tizviendese mumashops ari fomo masupermarkets kuitira tavhoidhe kuora kwazvo.
Muzvinabhizimisi wechidiki vaJohn Muchenje vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kusanganisirawo izvo zviri kuedza kupinda muSouth Africa pamwe nekutambidzanwa masimba kuri kuitwa muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isingebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA.